Unoona ndakafara it is guys. Ndinenge ndichingofara over nema guys. Mumoyo mune godo mangu mune eyes. Zvimwe ndichafara ndaenda ku paradise.
Better life, uri kupi nai better life.
Better life,
uri kupi nai better life.
Better life,
ndinenda kusuwa better life.
Better life.
Kingurinda
kumirira pachiteshi, nazo nemakuwa uri Bangladeshi. Upenyu wangu wese umori wekuchiva, handina kana zuva randakafara. Nine mutoro ini wandakasenga. Ndokusake kwa muri ndauya, ndauya kwa muri baba. Moyo wangu uri kuchiva.